Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 16, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisa kushandisa masaisai eintaneti.
Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidhetsi mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura maMP kwese tava nawo.
Bato rinopikisa reCCC rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisira kushandisa masaisai eintaneti. Vamunangagwa vataura mashoko aya pavavhura zviri pamutemo dare reparamende yevechidiki rechikamu makumi matatu nechimwe nhasi muHarare. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pachiitiko chanangana nezuva rekurangarira vana vemuAfrica reInternational Day of the African Child, vamunangagwa vazvirova dundundu vachiti hurumende yavo inotsigira vechidiki kuti vafambidzane nevana vari kune dzimwe nyika maringe nekudzidza nenzira dzechizvino zvino.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Kuvhurwa zviri pamutemo kweparamende yevechidiki kwaitwa pasi pedingindira rezuva remuAfrica reInternational Day of the African Child, iro rakanangana nekusimudzira kodzero dzevana munguva yekushandiswa kwemasaisai eindaneti kana kuti the rights of the child in the digital environment muchirungu. Vachitaura neStudio 7 pamusangano mumwewo, mumiriri webudiriro North mudare reparamende yevechidiki uyewo achidzidza paEaglesville Senior School, Tatenda Chiwoza, ati zvikwanisiro zvekudzidza nenzira dzechimanje-manje ndizvo zvishoma muzvikoro.
Zvakafanana nekuconstituency yebudiriro North kwandinobva. Vana vazhinji vakabatsirikana neprogram inonzi lab per school. Zvokuti kuzvikoro zvizhinji zvekubudiriro North, malabs aveko, makombiyuta aveko, asi zvinoneka ndezvekuti havana internet. Kunyange vanayo vacho vanenge vasingakwanisi kuiteerera mwedzi nemwedzi.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende yevechidiki Perseverance Chikati anodzidza paSt Matthias Tonzo High School auyawo nemuono wekuti vechidiki vanozvitora mifananidzo vasina kupfeka votenderedza pamadande mutande vanofanira kurangwa neshamhu ine munyu. Kurangwa kwevana vane misikanzwa kwatsinhirwa nemumiriri webwera South mudare reparamende yevechidiki uye vachimirira mambo nyashanu Dayton Mutero uyo anodzidza pamuti usina zita High School kubwera.
Vana vanoite misikanzwa vanofanira kurohwa, asi marohwerwo atisi kuti torai mupini kana kuti vhunai danda murohwe. Ndozvataikumbirisa kuti dei zvaibvira muzvikoro, chikoro chimwe nechimwe chinofanikiswe disciplinary committee inomirira izvozvo kuranga nemutoro wakafanira unofanira kunyorwa muhurumende.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reZimbabwe Progressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti kunyangwe zvataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka muromo hauzarirwi nerwizi.
75% yezvikoro muZimbabwe hazvina magetsi kana solar system. Zvikoro zvakawanda kumaruwa zviri kudzidzira mumainfrastructure isina kunaka, kana tingati pasi pomuti mudzimba dzohusva kana mudzimba dzakavakwa namapango dzinoda kuti dzivandudzwe. Saka tisati tambotaura kutekeshera kweICT muZimbabwe mese, tinoda kuti vana vange vachidzidzira mumaclassroom akanaka.
Mukuru webhodhi rakokera mhemberero idzi reZimbabwe Youth Council Maud Chifamba anoti ishuviro yavo kuti vana vakwanise kushandisa indaneti vakadziviririka.
Indaneti yave yakakosha mukudzidza kwevana chaiko kumakala vanoita research paindaneti. Saka ivo zvino upimi yedu yanhasi iri kufokasa pakuti indaneti tingaita sei kuti vana vasawane zvinovakanganisa paindaneti asi vainge iri safe, vange vachikwanisa kuti vakasvika vachida zvechikoro vangowana zvechikoro.
Dzimwe nyaya dzasimudzwa nevamiriri vedare reparamende yevana dzinosanganisira kutorwa kwematanho akasimba pakuona kuti kutorwa kwezvinodhaka kwamiswa, kodzero dzevana vanorarama neurema dzachengetedzwa, uyewo kumbunyikidzwa kwevana nevadzidzisi kwamiswa. Zuva reInternational Day of the African Child rakatanga kucherechedzwa musi wa16 Chivabvu 1991 senzira yekurangarira nayo vana vechikoro vakaurayiwa musi wachivabvu 16 1976 muSoweto muSouth Africa, vachiratidzira vachida kuti dzidzo yemuzvikoro zvevatema ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti mukupera kwesvondo rino riri kupeta urongwa hwaro hwekushara nhengo dzicharimirira musarudzo dzegore rino. Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muTriple C vaAmos Chibaya vanoti bato ravo rakatopedza kare urongwa uhu matunhu mamwe wose enyika, uye mangwana vanenge vachipeta chirongwa ichi mudunhu reHarare. Izvi zviri kuuyawo apo matare ekutambira mazita evachakwikwidza musarudzo dzegore rino ari kugara munyika yose nechitatu chinouya unove musi wa21 Chivabvu. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidheti mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura, maMP kwese tava nawo. Muchavona panomination kuti kwese mawadzi ese ari 1970, Triple C changa kamirirwa kwese ikoko.
Tiri kunzwawo paine kunyunyuta kuti utungamiri huri kupindira pakusarudza vanhu vachamirira bato huchisendeka parutivi vakadomwa nevagari kuti vavamirire. Munoti ine nyaya iyi?
Nyaya yemakandidheti. Makandidheti edu akabva kuvanhu, uye vanhu vagere kumawadzi, vagere kumafarms, vagere kumareserva kumaruwa. Ndo vanoti uyu ndiye anokodzera kuti akanzura wedu, uyu ndiye anokodzera kuti anga achiita MP wedu. Vanhu ivavo ndo vane simba rokusarudza, rokudoma kuti ava ndo vanofanira kutimiririra munzvimbo dzatigere. Nokuda kwaizvozvo makandidheti edu anozikamwa nyika yose, nekuti vamiririri ava vanobva kuvanhu vanenge vagere navo munharaunda. Hapana mumiririri anoitwa imposed. Nekudawo kuti macitizens ndivo vane ese, ndivo vanosarudza munhu vanoda, ndivo vanoti uyu anokodzera kuti anga achitimiririra. Kwedu kuTriple C hakugadzwi vanoda, kunogadzwa vanodiwa nevanhu.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe National Organization of Associations Residence Trusts rinoti dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki ratekeshera nenyika, uye nhasi raparura chirongwa chekubatsira vechidiki vane dambudziko iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi mumusha weGlenview muHarare nhasi, sachigaro wesangano iri vashauva chikomba vati dambudziko rokushandisa zvinodhaka rakura munyika semamwe matambudziko akaita seuori nekushayikwa kwemvura nemagetsi, asi vati dambudziko iri vanogona kurigadzirisa.
chinangwa chedu isu takatana uye drug abuse kuda kuti tikwanise kubatsira vanana ava ma youth kuti vasiye zvinodhaka notungobatsira chete uye kuti tivatsvagire zvekunge vachiita
vachitaurawo pamusangano wanhasi amai Ruiza Maposa vati dambudziko iri radzika midzi mumba mavo zvekuti havachina mufaro.
Ndinosangana nedambudziko iri zvakanyanya kune mwana wangu mukomana anoti iye mwana uyu ndinomuda zvikuru asi zvaanondiitira zvinondinetsa mukurarama kwangu. Ndiye wandakatarisira kuti ndiye amudiki anogona kusarawo pamba asi zvino zvaakundiitira kwandiri zvandichinjira ende pfungwa dzangu dzarasika uyezve ndine chirwere chemwoyo chakabva chanyanya nezvaanondiitira mwana mukomana.
Vanoti musangano wanhasi wavabatsira uye vave kuziva kuti vobatsirikana sei.
Zvino ndakati ndikuramba ndichimuropotera mumapurisa achidzoka andoramba achiita mapurisa andoita sei zvika nemwe mupurisa madii kuenda kuprotection odhamubhomudzinga. Baba wacho akati kwamudzinga akagara mustreet anoitoita wese. Zvino tiri kumbomutarisa kuti ndione kuti ari kuita sei asi akungotaura kunge akurasika njere ini ndobva ndabuda panze ndosiya zvakadaro.
Vachitaurawo pamusangano uyu vange vakamirira chikamu chemapurisa eZimbabwe Republic Police chinoona nezvekurwisana nezvinodhaka cheZRP Drugs and Narcotics Detective Sergeant Netikundi Zeza vati dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ranetsa pasi rese uye muZimbabwe vana vechidiki vane makore ari pasi pemanomwe vave kushandisa zvinodhaka izvi. Vati zvinodhaka izvi zvinokanganisa pfungwa, utano neramangwana revana uye zvakakosha kuti vabereki vaone kuti vana havashandise zvinodhaka.
Vabereki, mukanzwa kunzi mwana ari kuenda kupati, zivai kuti pati yacho yakamira sei. Kuna nani ndiana organizer iri kuitirwa panzvimbo yakaita sei nekuti vana vanoenda kumavhuzu pati uchinzi mwana aenda kupati.
Vaendera mberi vachiti chinorwadza ndechekuti vanhu vakuru ndivo vari kutengesa zvinodhaka izvi pamwe nekupa vana dzimba dzekuti vaitire misikanzwa. Vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa vese vanoshandisa kana kutengesa zvinodhaka vachiti basa reZimbabwe Republic Police kuchengetedza zvarwa zvese zvenyika.
Kana nini muchiparadza vanhu vedu masitizens veZimbabwe nyika yedu yamangwana through the abuse of drugs mutemo kati munenge asuka tinosunga were there to enforce drugs.
Detective Kundizeza vakurudzira veruzhinji kuti vatsvage mari nenzira dzakanaka kwete kutengesa zvinodhaka. Zvimwe zvezvinodhaka zvinonzi zvinonyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje, mutoriro, heroin, mishonga yechikosoro yakaita sebroncli syrup pamwe nemishonga yekuchenesa ganda kana kuti skin lighteners. Dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika rinonzi rinogona kunge riri kukonzerwa nekuwedzera kweurombo nekushomeka kwemikana yezveupfumi. Vechidiki vakawanda munyika vanonzi vave kupinda mudambudziko iri vachitsvaga zvisimudzira munguva dzekuoma kwezvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Gurukota runana nezvemuhofisi yemutungamiri wenyika yeBotswana Vakabo Morengi vati mashoko eruvengo anokonzeresa mhirizhonga uye anofanirwa kuraswa. Mashoko aya atambirwa nemufaro mukuru nezvizvaro zveZimbabwe zviri munyika iyi izvo zvati zvinotarisira kuti zvichabatsirwa kuti zvinge zvisingashungurudzwi nezvizvaro zveBotswana. Mutori wedu Naushingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apa mhemberero dzekucherechedza zuva rekupikisa kutaura kune ruvengo reInternational Day for Countering Hate Speech iro riri kuone musi wesvondo, vamurwa imwe vati mashoko eruvengo anokonzeresa mvongamupopoto. Vati vagari venyika iyi vakafanira kuona vabva kuro sevanhu vari kuita basa guru mukukudza upfumi hwenyika yeBotswana kwete kuti vari kuvatorera mabasa.
We need to teach our children better standards of respectful coexistence
Takafanira kudzidzisa vana vedu rukudzo nekugarisana nevamwe zvakanaka zvisinei nekuti vavagere navo vanobva kupi. Vamwe vakazarirwa vari vechirudzi chechichena, kwotiwo vamwe izvi zvizvarwa zvemuZimbabwe nezveGhana. Hapana akasarudza kuti anoda kuzvarwa ari werudzi rupi, asi vagari vanoona zvakakodzera kudaidza vabva kure vachiti vabva kure. Hazvina kunaka uye takafanira kuona kuti pangagadziriswa sei.
Vaenderera mberi vachikurudzira zvizvarwa zvenyika yavo kuti zvisiyane netsika yekunyomba kana kuzvidza vabva kure, kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe nekuvadaidza nemazita ekuti makwerekwere. Mashoko avamurwa aya agamuchirwa nekutenda nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda munyika yevavakidzani iyi. Vachaso munyengeterwa avo vanorarama nechamuka inyama vari muguta reFrancistown vanoti izvi zvinoratidza kuti hurumende yenyika yeBotswana inoda runyara kana zvichienzaniswa neSouth Africa.
Hurumende yeSouth Africa haikwanisi kubudira vagari vayo pachokwadi kunyika yaita seBotswana. Botswana ikona inobudira vagari vayo kuti ndo ngatigarisane zvakanaka. Kana anobva out anobva kupi, tose tinongova chi tongova vaAfricans. Voibva South Africa manje vandiwa nemaruzi asingabvumiri izvozvo. Plus government yacho haikwanisi kubudira vagari vayo kuti ndo garisana mo zvakadai 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 alitsi kana pane munhu akaita samalema is a leader, everything can change.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekugadzira musoro muguta reFrancistown zvare Charity Hungwe vatidai mashoko avamurwa ingapinda munzeve dzevagari venyika iyi, zvikuru avo vanoita zvekuruka bvudzi nekugadzirawo misoro.
Hatinyatsoururirana zvakanaka handiti because this is three foreigners havanyatsotibata zvakanaka, vanoti tovatorera mabasa. Vamwe vanoshandisa mashoko ekunomba, vanoshandisa mashoko
vachitsigira mashoko amuzvare Hungwe. VaThomas Masuka vanoita zvekusona vanoti mazita ekuzvidza aya anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvionekwe semhuka munyika iyi.
Tinotomufarira nokuti unenge uchititaridzawo kuti tiri vanhu, tisabatana sokuti hatisiri vanhu wokuti havaidzimhuka idzi havanhu. Saka kana uchiri sapotawo kuti musati makwerekwere, tinonzwawo zvakanaka kuti munhu anenge ari munhu wakanaka kwetiri.
Alfa Muchemwa uya nemakore gumi nemanomwe achibva kwamurehwa uya achiita zvekutengesa mushonga unoraya mapete nemakonzo mumigwagwa yeGaborone audza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanirwa kuti yegadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vagare pasi.
Mari chaiyoneti mukatarisa muZimbabwe mari hwana haisugorese handizvozvi mabhoni makanzwa chadhola chairo reUS tanga rapa vanonzi 400 raoronzera kuenda mutasi daigeta mari hwana inonzi inde muZimbabwe hazvinoenda vanhu havabudibudi zvazvo.
Gwaro rakaburitswa rebazi reZimstats mwedzi mishoma yadarika rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Zuva reInternational Day for Countering Hate Speech gore rino riri kucherechedzwa musi wesvondo chivabvu 18 uye zuva iri rakatarwa neUnited Nations General Assembly kuitira kumisa kushandiswa kwamashoko anokonzeresa ruvengo. UN inoti mashoko anokonzera ruvengo ndanyo yekutaura kana kunyora achirwisa kana kupatsanura vanhu kana chikwata zvine chekuita nechitendero, rudzi, dzinza, ruvara rweganda, kuti munhurume here kana kuti munhukadzi kana zvimwe zvinonanga munhu zvichikonzera ruvengo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo. Direct from Washington, the
voice of tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevanhu vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kana kuti Federal Grand Jury chapomera muto weUS National Guard Jack Teixeira ane makore makumi maviri nerimwe kana kuti 21 mhosva yekuburitsa zvisiri pamutemo magwaro eusori hwechiuto epamusoro akavandika achaisa padande mutande. Vanhu vapfumbamwe vasungwa muGreece nekuvekwawo nechekuita nekunyura kwechikepe kumahombekombe kwekuchamhembe kwenyika iyi nechitatu, izvo zvakauraya vanhu makumi manomwe nevasere. Vagari vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana emumaruwa munyika vanoti havasi kufara nemitongo iri kupiwa kana kudzikwa nematare emamwe masabhuku, masadunhu kana kuti machinda pamwe nemadzimambo kune vanenge vabatwa vaine mhosva mumatare aya. Vagari vanoti vakawanda vevatungamiri venharaunda dzavo vave kuita zveunyire. Nonorai Jena anotipa nyaya iyi.
Mumwe asiri kufara nemitongo iyi ndivare mijogarwe vekumakonde kumashonaland west vagarwe vanoti vakabhadhariswa mombe shanu namambo nemakonde
mitongo iri kupiwa nana madzimambo ndeyekupenga chaiko ini ndakabhadhariswa mombe nekuti ndakaroora mwedzi wanovhemba zvine basa reizvo hurumende inofanirwa kupindira munyaya dzematare ana mambo
izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumaronda mashanu kuchivhu mudunhu remashonaland east vagilbert masango avanoti mamwe masabhuku ave neudyire vachiti vakabhadhariswa dariswa masaga mashanu echibage mushure mekunge mombe dzavo dzadya munda wemuvakidzani wavo panzvimbo diki diki vanoti chakanyanya kuvarwadza ndechekuti rimwe saga rechibage rainzi nderasabhuku vagari vakawanda munyika vari kutaura nezvi rimwe chete kuti mitongo nemiripo iri kushevedzerwa nemasabhuku masadunhu nemadzimambo iri kuremera vakawanda ko madzimambo vari kuti chii nezvenyaya iyi mukuru wemadzimambo mudunhu remashonaland west uye vari nhengo yechiefs council mambo ngezi vanoti mitongo yechivanhu haina payakanyorwa asi inoenderana nenzvimbo uye nemhosva dzinenge dzichitongwa
mitongo yedu yechivanhu haina
mambo ngezi vanoti semuenzaniso panyaya iri kunetsa nyika yose yekuti masabhuku ave kuda mari yekusumwa nezvekufa kwemugari mumabhuku avo kana kuti emhere mhuri inofanirwa kubvisa huku asi mambo anofanirwa kuzoendesa mabhagidhi echibage cheupfu unofanirwa kudyiwa parufu kwete kubvisiswa mari
kana pamucha pakafiwa munhu anounza mhere haizi yasabhuku ndiya mambo ihuku huku anonesa huku chachaio sabhuku ndiya anosvitswa hake mudamo noti mambo vanobvasi kana zvadero vazi vanobva vatotumira kana zvimwe zvinhu ikoko kutendesa chikafu nenei kunhambo
mambo katiza gombo vekwazvimba vanotiwo muripo unokura kana mupari wemhosva akarega kuenda kudare
asi mitongo mizhinji yauri kuzoona inozoitika apa ndeinonge yakunzi default judgment munhu atongwa asipo 1 aramba kuuya kudare asora dare iroro right kana asora dare hapana munhu achapikisana nezviri kudiwa nemumhanai
mambo Clemens nembire vekumashonaland central vanobvuma kuti maungira ekuchema kuri kuita vagari ari kunzwika
sabhuku basa rake nderokutsuura haana mvumo yekuti anoita issue out masamoni kugadzika munhu womutonga nokuti haana setifiketi yekutonga
mambo nembire vanoti nekuda kwekuwanda kwevanhu pamwe netsika masabhuku vanopiwa kuti vatarise mhosva dzine muripo isingadarike huku imwe chete
inenge tichiti kana vatyora mirayiro isingapfuuro mhosva dzibatirenei sabhuku anongota chindibatirawo pahuku kana huku haabvumirwe kana kutosvika pambudzi chaipo haana murango wekutanga angachaje mbudzi
mumwe sabhuku wekuhurungwe kumashonaland west vadibho karengesha vanoti mitongo yavanopa pamwe nemiripo yavanotara vanozvipiwa namambo kwete kuti ndezvemusoro wavo
zvinoitika kwaya masabhuku mutemo wavanoshandisa mutemo wavanoudzwa namambo ndo mutemo wavanoshandisa havaite zvavo zvokuita zvokufunga zvavo vegani
munhu anenge asina kufadzwa nemutongo wasabhuku jinda ramambo kana namambo anogona kukwidza nyaya yake kudare ramajor street patabvunza pamusoro pemari dzinonzi dziri pamusoro dzinoripiswa nematare emumamisha idzo dzachemedza vakawanda gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vanoti vanoda kupindura paine muenzaniso wenyaya dziri kuchemwa nezvadzo
handizivi kuti chii chavari kuchema ndipanokupindurananyaya yacho handisandaizwa
mugore ra2012 vaimbovaishe negomo valasius chitsinde vekumashonaland central vakaripisa vaive mutungamiri wemdc mushakabvu morgan tsvangirai mombe mbiri waimbiri nemucheka muchena wakakura mamita 10 pamwe nefodya yebute mushure mekuvabata vaine mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi zvinamwa zvematare emasabhuku masadunhu nemadzishe ndezvekugadzirisa makakava mumamana vachipiwa masimba nebumbiro remutemo yenyika asi vaine masimba mashoma panyaya dzine chekuita nedzimwe mhosva dzakaita sekuba nekurovana. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero dzakarerekera kumusambo weRhythm and Blues neSoul, Tafadzwa Murombedzi kana kuti Tafi Room. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Ndakatsikisa nekubura kambo kangu kanonzi Hold On. Mwenzi wapera uyu kambo aka kanokurudzira isu vanhu kuti tirambe takashinga, tirambe takabatira pana Mwari. Munoziva kuti muupenyu tinotarisana nezvinhu zvakawanda zvinotipedza simba, asi Mwari vanotivimbisa kuti vanesu.
Izvo zvemagitare izvi makazvitanga rini?
Ini zvemagitare ndakatanga 2013.
Vabereki venyu vaitwo kudii pamakatanga kurova magitare?
Vabereki vangu pavakanzwa kuti ndinoda kuita zvemagitare vakangondikurudzira kuti nditange ndapedza kuita zvechikoro.
Vanhu vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Ndichitarisa rutsigiro rwandiri kuwana pane kambo kangu kandakabva kubura ka Hold On, ndinofunga kuti vanhu vari kunakidzwa nemusic yandiri kubura. Ndinoona kunge vanhu vakujairirana nenziyo dzandinobura.
Kwamuri kusangana nawo ndeapi?
Machallenges atinotarisana nawo muindustry medu mekuimba umu akawanda, asi chandinoona sechinhu chikuru chatinotambudzikana nacho kushaya rutsigiro rwemari yekuti tishandise kutirambe tichitsikisa nziyo nekuita mamusic video.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanogona kundiwana pamasocial media platforms ese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nepaYouTube. Vanongotsvaga Tafiru, TAFFYRUE, riri izvi rimwe chete.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Ini ndoda kutora nguva ino kuti nditende vese vari kunditsigira pakambo kangu Hold On pamasocial media platforms ese. Ndinonamata kuti Mwari akukomborerei, uyezve kuti mucharamba muchingotitsigira mune zvese zvatichabura pamberi apa.
Chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro.
Ini ndinotenda nenguva yamandipa kuti ndive pano. Ndoda kubuda mudariro nekambo kangu kanonzi Hold On.
Zuva richauya, namo pazi chapera. Kuchema in sickness, marwadzo in suffering, will be in the rearview mirror. Just hold on, don't give up now. Jingirira, jitanaka. Just hold on, don't give up now. Jingirira. Sara uchauya, na na na.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Hold On kubva kumuimbi Tafadzwa Tafiru Murombedzi, uye manzwa hurukuru yaaita naIvan Zisininga weStudio 7 ari parunare muHarare. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kukurukura nezvezuva revana vemuAfrica reDay of the African Child riri kucherechedzwa nhasi, uyewo tichitarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika tatarisana nesarudzo. sezvo nguva yedu yapera takaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzekudzidza dzechizvino zvino. Bato reTRCC rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.